be safe, and have a great day.
Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 6 kubvumbi 2021 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mamwe masangano anomirira varayiridzi anoti kubva nhasi nhengo dzavo dzichashanda mazuva matatu pasvondo.
Kutongwa kuri kuitwa makomborero haruzivise, hakusi kutongwa kwake iye, kutongwa kwevechidiki vose, kutongwa kwevana veZimbabwe, hakusi kutongwa kwemwana weMDC, kutongwa kwemwana mudiki wese ari muZimbabwe.
Nhasi dare redzimhosva richapa vamakomborero haruzivishe mutongo wavo.
Tichatonyora tsamba svondo rinokana rinotevera kuti hatichikumbira kuonawo mukuru wenyika sezvataingoita nawo Mugabe, kuti kana zvationera tinokumbira kuona mukuru wenyika. Ndokwatatonanga izvozvi.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana akafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro. Naizvozvo vanhu vakafa nechirwere ichi munyika vachiri chiuru chine mazana mashanu ane makumi maviri nevashanu 1525, asi vanhu gumi nemumwe vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru zana zvine makumi maviri nezvitatu zvine mazana mana ane makumi mashanu nezvina 123,454. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevaviri 592. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane gumi nevana 214 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevatatu 193 vakafa. Manicaland ichitoverwawo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevanomwe 137 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matatu nevana 36,934. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana manomwe nemakumi mashanu nevasere 34,758. Zvichakadaro, mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano vaitai Rusike vanoti vari kufara nekuti huwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba yecovid-19 huri kuramba huchiwedzera zuva nezuva. Hurumende inoti inoda kuti vanhu mamiriyoni gumi vabayiwe nhomba yecovid-19 uye gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube vanoti chinangwa chavo ndechekuti nyika itenge nhomba inosvika miriyoni pamwedzi. Pari zvino Zimbabwe ine nhomba nhatu dzinoti Sinovac neSinopam kubva kuChina uye Covaxin kubva kuIndia. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakativo hurumende yakatendera kuti imwe nhomba yekuRussia yeSputnik 5 ishandiswewo munyika. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata varusike.
Ndingati huwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba yecovid-19 mumasvondo mairi adarika naiyo nguva yatiri inoi huri kutifadzei. Hunonyanyofadza zvikuru nekuda kwekuti ndizvo zvataichemera zuva nezuva kuti dai vanhu vabuda neuwandu hwavo vazvipira kuuya kuzobayiwa nhomba iyi.
Sei zvakakosha kuti vanhu vabude vakawanda varusike vachienda kunobaiwa nhombai?
Kuitira kuti senyika tikwanise kuzobata iya yavanoti herd immunity. Muno munyika yedu yeZimbabwe kuti tikwanise kuwana herd immunity, tinofanira kunge tichibaya vanhu vanosvika chidimbu che 60%, inotipa iyo 10 million yevanhu vemuno muZimbabwe.
Pamuri kutenderera muchionawo vanhu vari kubayiwa nhombai, zvii chaizvo zvamuri kuona vevarusike zvamungafunga kuti zvakakosha kuti tizive?
Zvatiri kunyanyoona kumitsara ndezvekuti kunyanyanyanya kudivi reSamora Mashero, atingati kumasabhaba uku, vanenge vari kunyanyowanda vanhu vechichena kudarika veruzhinji vatema. Saka toda kuramba tichikurudzirawo zvekare kune vanhu vechitema kuti kubayiwa nhomba kwakakosha. Kunotibatsira kuitira kuderedza ukasha hweCOVID-19.
Musiano upi uripo pamunhu anenge abayiwa nhomba neanenge asina kubayiwa nhomba varusiki?
Munhu anenge akabayiwa nhomba, kunyanyanyanya anenge abayiwa dzese dziri mbiri, munhu iyeye anenge ane kudzivirirwa kunomubatsira kuitira kuti akabatwa neCOVID-19 aizomuradzika pasi sezvainoita munhu anenge asina kubayiwa nhomba. Saka zvinenge zvinotikoshirawo zvikuru kuti iwo ukabayiwa nhomba zvoreva kuti kutapurira kwako kupa mumwe chirwere cheCOVID kunenge kwaderedzwa, uye unenge wakwanisawo kudzivirira vanhu vaunogara navo, vanhu vauchasangana navo, neiwewo pachezvako kuzvidzivirira kuukasha hwemavariants atiri kuona ari kuuyaya.
Poitwa sei kuti izvi zviitike nekuti vamwe vanenge vachiri kuzengurira?
Vanhu vada kuramba vachikurudzirwa kuti hatikurudziranei, tiende tinobayiwa neuwandu hwedu neuzhinji hwedu, kuitira kuti tikabayiwa takawanda tinokwanisawo kubetsera kudzivirira chirwere ichi. Asi chinhu chisiri kunyatsofadza pari zvino izvi ndechekuti vanhu tiri kuvayirwa zvakanyanya. Zvatiri kuona zviri kuitika muhoridho ino yeEaster, vanhu vakatamba varara, vanhu vavarayirwa. Ukafamba kunotengeswa uku, kungave kumisika, vanhu vakaita inonzi mhomho nemhomho, havasi kumbotevedzera zvamuchose maguidelines aya anodiwa.
Mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano vaItai Rusike vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mamwe masangano anomirira varayiridzi anokurudzira nhengo dzavo kuti kubva nhasi vashande mazuva matatu pasvondo. Rimwe ramasangano aya reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti zvave pachena kuti hurumende haisi kuteerera zvinotaurwa nevarayiridzi. Munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rakagadzirira kushanda mazuva maviri kana rimwe chete pasvondo kusvikira zvichemo zvavo zvagadziriswa. VaMajongwe vati masangano evarayiridzi nemadzisahwira avo vave kuda kuita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pachavo.
SPTZ tagara tati isusu tichashanda pakati pemazuva mairi nematatu. Hatina kubvira tati mazuva matatu, tikati the maximum one can work for is 3. But say union tanga tati 2 days ndo dzinofambira nepe yatinotambira. Saka tichangodavira kuti vanhu vachienda kubasa 2 days tichitraya kunegoshera nehurumende kuti angaitipo mari inoita kuti sezvo sevamwe vana vayo vairi kutambisa mari yakawanda kuti tikwanise kutambirawo mari inoita kuti tikwanise kufidha mhuri, tikwanise kuendesa vana vedu kuzvikoro, tikwanise kuzvirapisa tikarwara, tikwanise kuzvifidha zvakare.
Muchaita izvi kwenguva yakadini?
Chiripo ndechekuti dzekuti kana hurumende ikatibhadhara mari yati kuchema nayo tinodzokera kubasa mazuva ese, kana kutodzidzisa nesande nesande, kana neusiku neusiku. Pamusoro pekuti kana tapuwa mari inokwana tichaita basa nekuda kwedu, tichaita basa rinoita kuti nyika ifare. Pamusoro pekuti kuita kuti tichemeye zvinezvi ndechekuti handigwe munodzidzisa vana vevamwe vangu vari kumba.
Bazi rezvedzidzo rinoti kwamuri pamusoro penyaya yekushanda mazuva mashoma iyi?
madzirezve dzidzo ibazi ratisingagoni kutaura naro kakawanda kwacho togara tisingo challenge vataungana ndoro kuti dai mamboita musangano tagara pasi taonana nawa matema taonana namaitabira tambovapawo zvichemo zvedu hongwa havanene nyaya yekuwedzera mari asi tiripo ndichekuti takwanisa kugadzirisana nyaya yekuti toshanda sei tobhadharwa mari yakawanda sei zvinotinakira tese notachitochema kuti dai public service commission yatipawo mari tagara pasi navo tataura navo mavhima kana kuti tione president Mnangagwa nekuti ndozvatatosara nazvo kuti tichatonyora tsamba svunhu rino kana rinotevera kuti atichikumbira kuonawo mukuru wenyika sezvataingoita navo Mugabe kuti kana zvatiomera tinokumbira kuona mukuru wenyika ndokwatatonanga izvozvi ende torayira svunhu rino richipera either sePTZ kana sefozeu tichanyora tsamba kuministry kuti tifacilitatewo meeting tiona navo Mnangagwa tivape zvichemo zvedu kuti aiwa paita sekuti zvaita sekuremera kumusoro setsvimbo kuti vamuwane mari vekumubato kwavana saka tinongoti zvichemo zvedu zvinzwisiswe tivaudze mukuru wenyika kuti hakusi kuti hatidi basa nyika yedu tinoida tiri patriotic loyal citizens chatinoisa ndechekuti hatisi kupuwawo zvinofambirana neraramo yedu kwatiri kwatinoshandira
iye vamajongwe kushanda mazuva mashoma pasvondo rega rega kunobatsira sei kuti zvichemo zvenyu zvinzwikwe
hazvisi zvitsva izvi vana mukoti nana chiremba vaizviita guri rese rapera izvi saka zvikanzi zvaitika kuvarayiridzi handioni paine chakachara nekuti presidenci itoripo chepiri ndechekuti ndo mari inokwanisa kuti ndikwanise kuenda kubasa mazuva mairi matatu mamwe aya ndonongwavha ngwavha ndichitengesa ishwa ndichitsvaga chibage ndichitengesawo ndichibata ipwa ndichitengesa matomati kuita kuti mhuri ikwanise kuraramawo kudzimba nekuti karamba tangoenda kubasa kusina chinobuda hazvibudi mukatarisa zviri kuitika paground varayiridzi vakawanda vane vakadzi kana varume muri kurambanwa mudzimba umu nekuti baba havana chavanouya nacho madzimai ari kutiza varume varume ari kutizawo vakadzi nepamusana pekuti hatisi kugona kuchengeta mhuri dai taizvi togona kuchengeta mhuri handione paine chinotinetsa tinoenda kubasa mazuva ese zvandambotaura nesondo nesondo neusiku neusiku tichishandira vana tichishandira nyika tichida kuti nyika iende mberi asi zvaita sekuti isusu takuita kunge vakuasha vakaroora mwana webenzi hapana ari kuticherechedza hapana ari kutiremekedza hapana ari kutipawo zvinofambirana nebasa ratashanda
avo vange vari munyori mukuru weprogressive teachers union of zimbabwe varaymond majongwe vari parunhare kuharare nestudio 7 rimwezve sangano rinomirira varayiridzi rezimbabwe teachers association zimta raudza nhengo dzaro kuti kubva nhasi vanenge vachishanda mazuva matatu pasvondo kusvika vanzwa kubva kusangano iri vakafanobata chigaro chemunyori mukuru wezimta vagoodwill taderera vanoyambira hurumende kuti sangano ravo richatarisisa zvinoitika mumazuva ari kuuya vachiti sangano iri rinogona kuramwa mabasa kusvikira zvichemo zvavo zvagadziriswa mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza studio 7 kuti bazi ravo rinoda kuona zvichaitika risati rataura pamusoro penyaya iyi vataderera vazivisa kuti varayiridzi vachashanda mazuva anoti muvhuro chipiri nechitatu chete
pari zvino hatisati tachinja pozisheni iyoyo nhasi chipiri tiri kuti isusu varayiridzi vedu vachange vachienda kubasa pozisheni iyoyo tiri kuitarisira kuti kana ichachinja tichaichinja nenational executive meeting yatiri kutarisira anytime asi kuishandura kwayo ikoko haisi nyaya yekuti tichaichinja tichiti taakudzokera kubasa inyaya yekuti tinogona kutoichinja tichitonyudza magiya tichiti isusu patanga tichimboti mazuva matatu tinogona kutoadzora kana kutoaita maviri kana rimwe chete kana kutorega zvachose kana tawana direction from national executive pari zvino tiri kuti nhasi tinongoenda kubasa semazuva ese mamembers ezimta anoenda kubasa achizomirira kungoteerera kuti vanzwe kuti musangano wavo uri kuti kudii pari zvino hausati wachinja zvawakanyora musecular yatakavatumira isusu tiri kutoti kubva svondo rinoiri kutanga chipiri icho chinhasi ndo patiri kutoita mazuva matatu tochizopinda zvesondo rinouya toramba zvetichiita mazuva matatu ndokunge tisati tagara pasi tikataura zvatinenge tichida kuti mamembers edu aite nekuti iri danho takariita tabvunzurudza mativi mana ose maprovinces edu esari 10 neleadership yedu yenational executive ndokutora danho iri asi zvakaoneka sekuti tinofanira kuti timbogara pasi takaisa musoro pamwe chete tiri vanhu kuti tinyatsoongorora nyaya yedu nekuti mamembers edu achirungochema kuti aiwa iwayo mazuva matatu amakatoisa akatowandisa isusu tanzwa nenzara isu sezvamunoziva isu tiri memba yeapex asi tiri memba yeapex kudaro tiri sangano rakazvimirira rekuti rinogona kusungisa kana kusungiswa saka isusu takamirira mamembers edu kunyangwe tiri mukati mesangano reapex asi isusu zvatiri kutaura izvi zvakanyanya kunangana nemamembers edu eZimbabwe Teachers Association
avo vange vari vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weZimta vaGoodwill Taderera vari parunhare kuHarare neStudio 7 Nengo ye MDC Alliance National Executive Council va makomborero aruzivishe nasi vachamira mberi kwedare rezimhosva kuti vapiwe mutongo wavo zvichitevera kuwanikwa vaine mhosva yekukurudzira mhirizhonga uye kuramba kuteerera zvaitaurwa nemapurisa sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vaudza Studio 7 kuti mhosva inonzi yakaparwa navaaruzivishe imhosva iri kupomera vechidiki vose munyika vachiti vechidiki vemapato akasiyana-siyana vanoziva ramangwana ravanoda kuona munyika mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu pf vatafadzwa mugwadi vakaudza studio 7 kuti zvinopisa tsitsi kuti vaaruzivishe vari kushandiswa nevanhu vekunze kwenyika izvo zviri kurambiwa navadzokora
inyaya iri kushatirisa zvikuru nekuti ndinoziva kuti makomborero haana mhosva yakapara makomborero haasi munhu anganzi imhondi kana kuti akapara mhosva makomborero aingotaura nyaya yekuti kuwanike ugaro hwakanaka muZimbabwe naiyewo nevana vadiki vese vechidiki vawane ugaro hwakanaka nhasi ndiye akutongwa haana mhosva yakapara saka ini ndiri kuona kuti kutongwa kuri kuitwa makomborero aruzivishe hakusi kutongwa kwake iye kutongwa kwevechidiki vose kutongwa kwevana veZimbabwe hakusi kutongwa kwemwana weMDC kutongwa kwemwana mudiki wese ari muZimbabwe saka zviri kuitika izvi zviri kuti zviri kundirwadza uye zvinofanira kuhwadza vanhu vose vari muZimbabwe
MDC Alliance sebato pane zvariri kuita here pamusoro penyaya yokuramba vatsigiri vayo vachisungwa kudai
hapana chimwe chatingakwanise kuita pane kuratidzira zvatinoramba tichiita zvamuri kuona vana vechidiki vachiita pese pese pavanenge vawana mukana kuratidzira kwacho kunosungisa kunourayisa kunopondesa muZimbabwe saka tiri pari mwana nzombe muZimbabwe saka isu tinongoramba tichiudza venyika dzatakabatana nadzo venyika dziri kure kuno kwatinogara tinoramba tichingoudza nyika dzose kuti dzizive kuti kuitwa muZimbabwe
imi nebato reMDC Alliance munoti kuvatsigiri venyu vechidiki avo vanoita basa rakawanda vachipesera vasungwa munovaudza mashoko okuti chii
tinongoti ndo zvinoita hondo yacho tinoramba takashinga naivo munovanzwa pavese pavanenge vachitaura kuti zvese zviri kuitika izvi hazviite kuti zvivaregedze kuramba vachiita zvavari kuita kuratidzira kana kuudza munangagwa kuti zvaari kuita zvakashata munovanzwa vose vechidiki vari kutobuda anatakudzwa ngadziore anaani ana Johana Mamombe vanobuda mujeri imomo vachitaura kuti hatisi kuzorega uyewo zvakare vari kufunga kuti vari kutyisidzira vana veZimbabwe pamwepo vari kutyisidzira vanhu vari kune dzimwe nyika vanofanira kunge vachiuya kuzoita mabhizinesi muZimbabwe
avo vange vari sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mkoma tanonoka wandipa Amerika apa. Tinoda kuti tumboonawo kuti nei mboitawo hurukuro nehurumende iri panhinga. Ana ED vana chiwenga kuti vane penyu here kwevanhu kana kuti vakangogarirawo mupariyamende kuita kudyawo kwavo kusina nhingi mukati nokuti vari kutichorera kodzero dzedu isusu. Kuzi hatina chatinoona chavanotiitira asi kutingoti abhiyusa chiri. Notenda nemashoko iwawo.
Pamusoro ipa Studio 7, ininiwo ndechikumbiro nemashoko mashomanene andoda kuti nditaurewo. Inini kuvanhu veZimbabwe ndinoti nyika yedu saka tabvuma here kuti ramangwana revana vedu riparare saizvozvo. Tatadza here kusapota maticha kuti apihwe mari yavari kuda. Saka ramangwana redu richahozo vachii? Futi tiri mapenzi chaiwo. Kuregedza ramangwana revana richiparara, mabasa hapana. Ando chete mashoko andani chiti nditaura.
Kwazoi kwazoi vashamarari Studio 7, zita rangu ndinoitwa Baba Tawa, ndiri pano paJoburg. Nhasi ndinoda kutendai nenhau dzamunotipa kunyange nguva ino yedenda yakadai inoshingairira kutizivisa zvinenge zvichiitika kunyika yedu yeZimbabwe. Nhasi ndinoda kutaura pamusoro penyaya yemasangano anomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora. Aiwa, ndinoda kuti makurudzira kuti dai akwanisa kutaurawo nehurumende kuti vana veZimbabwe vari kudze kwenyika vakwanise kuwaniswawo raiti yekuti vavhote vari kunyika dzavari sezvinongoita vadzimwe nyika. Dai masangano awa ashandisa nguva ino kuisa presha kuhurumende kuti kwanise kutiita kuti izvi zviitike semuitikiro unongoitawo dzimwe nyika. Ndatenda zvangu.
Ini ndaida kuonesa hurumende yeZimbabwe nenyaya yavo yekungopwanya vachipwanya dzimba dzevanhu. Hazvina zvezvinobetsera nokuti mumaguta machona vanhu ivavo vacharamba varimo vachistrecha maresources anenge ari avari kusupply akafanana nemvura, svina, zvese vana vachingozvishandisa. Saka solution chaiyo chaiyo yavanofanira kuita ndeyekuti vanofanira kuti vaformalize nzvimbo idzedzo, vodzipa maservices anofanana nemvura, magetsi nemaroads. Vanhu ava vakwanise kutanga kubhadhara rent. Ichabetsera kuti vakwanise kuchenesa mvura nokuti kana vakapwanya dzimba vanhu vava vacharamba vachida mvura. Vanhu vava vacharamba vachiite svina yekuti ino ichifanira kuti indoraswa kumadhambini. Saka solution kuti vanofanira kufomaliza, vafomaliza then vanhu ava vanokwanisa kuti vabhadhare maservices avanenge vachiwana kubva kuhurumende. Hurumende retain ichiwanawo mari yekuti ikwanise kuprovida maservices iwavo.
Hallo, paStudio 7. Makadii zvenyu, makadii mese zvenyu. So kuno kuvamwe tiri kufara. Yeah, ndinayo zvangu inini yekuti kune avo vari kutsigira havo zvematongerwo enyika zvichema zvakanyanyisa maererano nezviri kuitika muZimbabwe. Dai muri vamwe ka matosiyana zvenyu nenyaya yekuti dai tasimudzirwa nanhingi nanhingi nanhingi. Zimbabwe yagara yakanaka, inongoda pfungwa dzenyu chete. Mukangoziva chete kuti zvinhu zvinofanira zvimire zvakadai zvitorei. Uye pavanhu vese vari muZimbabwe nevanotungamirira vacho nevanotungamirirwa vacho hapana kana hwana ari home, vanhu vese vatori raiti. Saka ndiri kukurudzirai zvangu hama neshamwari vasati vaziva kuti chii chiri kuitika muZimbabwe. Zvinoda pfungwa dzenyu kuti mukwanise kugadzirisa zvinhu zvinonetsa muZimbabwe, kwete pfungwa dzeumwe.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndino koka yetu mpinde mchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection, nasi maneru na 8pm. Mchirongwa cha nasi, tukurukura newe chidiki nezwe zirongwa zavainazo, chirukubatira wanu nekuvaparu zivo nezwe kuparara kuchirore che COVID-19, pamwene chirongwa chokubaya wanu nomba inu zivili la chirore ichi, muri Zimbabwe. Msaka nganu kuteira chirongwa ichi na 8pm maneru ano. Mwineni Mike Hove.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi izuva rechinomwe mupurisa anopomirwa mhosva yekukonzera kufa kwava George Floyd Derek Chauvin achimiswa mberi kwedare redzimhosva. George Floyd akafa muna chivavhu gore rapera mushure mokutsimbirirwa pauro naDerek Chauvin kwemaminitsi anopfuura mapfumbamwe. Nezuro dare muguta reMinneapolis mudunhu reMinnesota rakanzwa kubva kumukuru wemapurisa eguta reMinneapolis vaMedaira Arredondo, avo vakaudza dare kuti zvakaitwa naChauvin hazvisi zvimwe zvinodzidziswa mapurisa. VaArredondo vakaudza dare kuti Chauvin haana kutevedzera mitemo paakasunga Floyd, vachiti akatadza kutevedzera mitemo yemasimba anogona kushandiswa pamunhu. Vakati zvekare Chauvin haana kuita zvose zvaaifanira kuita mukutsvakira Floyd rubatsiro kubva kuna vana chiremba. VaArredondo vakati Chauvin aifanirwa kurega kushandisa zvechisimba apo Floyd akange asisarwisani naye. Nasi zuva rechinomwe dare richaenderera mberi richinzwa kubva kune vamwe vafakazi.
Boys, Nick.
kambo kavo atisi tose se zvonguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mamwe masangano anomirira varayiridzi anoti kubva nhasi nhengo dzavo dzichashanda mazuva matatu pasvondo nhasi dare redzimhosva richapa vamakomborero haruzivishe mutongo wavo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Kahwande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka.